Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 7 nyamavhuvhu 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Chirongwa ichi chakanangana nevana vese veZimbabwe kuti vapinde pakuvhota. Chinenge tichikurudzira online uye tichange tichitenderera mumacommunities tichidistributa maflyers tichinamira maposters. Tiri kutarisira kuti patinopedza urongwa uhu tinenge takontributawo pakuzivisa vanhu veZimbabwe vanenge vanga vaakutwa usimbe hwekuvhota.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi nhasi riri kuparura chirongwa zvakaoma kudaro chekukurudzira vanhu kuti vanhu vavhotere zvedzidzo.
Musangano wanhasi uri kutarisa review of the electoral processes kubva pakatanga delimitation yechikoti kusvika pari nhasi. Pane zvizhinji zvaitika pakati papo zvinofanira kudiskasa nepimwe pati kuti tiite zvisungo nekutienda mberi sei. Saka tiri kuti isu review and then way forward.
Nasi National Council yebato reMDC ichaita musangano mukuru wekuziva kuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kuti kwete.
But Keep Away Sweden airanga kungopinza vemasvedish mugame akaseva kusingaiti kipa tinga akaseva about 11 matches. There were more than 30 attempts to go America vakada korop.
Chikwata chenhabvu yemadzimai cheAmerica chinobudiswa mumakwikwi eWomen's World Cup neSweden. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nhasi richaparura zvirongwa zviviri kusanganisa chezvakaoma kudaro chinokurudzira kuti vanhu vaende kunovhota kuvhotora vatungamiri veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti vanhu vanofanirwa kuvhotera vatungamiri vavanoda kunyange zvakaoma sei vachiti sangano ravo rinokurudziravo veruzhinji kuti vavhotere vatungamiri vanokoshesa zvedzidzo. VaMasaraure vanoti vana vechikoro pamwe nevadzidzi havasisina kugara zvakanaka pamusoro pezvamatongerwo enyika nokuti vatungamiri vazhinji havakoshesi zvedzidzo.
Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iri kuvarura kampeini yekukurudzira vanhu kuti kunyange zvinhu zvionesei vanhu ngavaende kunovhota musi wa23 August. Tichange tichivarura urongwa uhu musi wemuvhura. Urongwa uhu hwatiri kuti zvakaoma kudaro takanovhotera dzidzo. Tiri kukurudzira munhu wese kuti chero zvikadii, chero vanhu vakanzi vapondwa, chero zvikanzi mitemo yachinjwa, chero zvikanzi zvadii, ngatibudei neuwandu hwedu tese tinovhota tichivhotera vatungamiriri vatinoda. Asi isu tinokurudzira vanhu vavhotere vatungamiriri vanokoshesa dzidzo yevana vavo.
Chirongwa ichi chakanangana nani, chakanangana nei uye chii chinenge chichiitwa?
Chirongwa ichi chakanangana nevana vese veZimbabwe kuti vapinde pakuvhota. Chinenge tichikurudzira online uye tichange tichitenderera mumacommunities tichidistributa maflyers tichinamira maposters. Tiri kutarisira kuti patinopedza urongwa uhu tinenge takontributawo pakuzivisa vanhu veZimbabwe vanenge vanga vaakutwa usimbe hwekuvhota kuti vaone kukosha kwazvo. Tiri kuona education system yedu yange yachishayiwa kee panguva yakawanda. Takanzwa zvichinzi constitution yedu yakuti state should fund education, education yafree. Tikaona education act yedu ichinyora zvimwe chete izvozvo. Asi tikatarisa makore ese mashanu atabva nehurumende yanga iripo, hakuna free education yakawanikwa. Tikuona vana vakawanda vachitotadza kunyora mazamanishoni mapublic examination tukuona vana vakawanda vachito dropa out vamwe vachiita madrugs vamwe vachiita nhombo ndo zvimwe zvatetichi tikurudzira vanhu kuti kamuna mavhota mufunge nezvazvo mufunge dzidzo yevana venyu uye mufunge ramangwana renyika yenyu
vamasaraure chii chiri kuitika muzvikoro sezvo tichinzwa kuti muzvikoro hamina kumira zvakanaka
kuzoonawo pati kuda kuparura chirongwa ichi kwagara kwatoo nemanyama amire nerongo anga achiitika muzvikoro tichinyatsoona sefiti yezvikoro sefiti yevana sefiti yevarayiridzi panga paisina takareceivha makesi anokwanisa kusvika 623 emaviolations anga achiitika maviolations aya takadivhida anoita macategories anosvika mashanu mamwe emashanu acho anosanganisira maviolations ekumanikidzwa kuparticipata mumaprocesses awanga usingadi kuparticipata ari mapolitical processes izvi zvinosanganisira kumanikidzwa kuenda kurali yepati yausingadi tatichiona varayiridzi vachimanikidzwa kuenda vana vechikoro vachimanikidzwa kuenda tichinoona kumanikidzwa kwekuenda kumaworkshops eteachers for ed varayiridzi vachisungwa vachinzi ngavaende vachisungirwa kunzi kana usina kuenda unogona kushaidzingwa basa hauzowane promotion nezvimwe zvakadaro kumbunyikidzwa uku kwakaita makeses anotosvika almost akati almost 50% yemacases edu aibva padambudziko iro vanomanikidzwa kuita madonations vasingadi tinoona vanhu vaimanikidzwa kunzi vaise mari dzavo kunzi kuitwe musangano onzi kubvisai mari dzimweni dzenguva chinga vechikoro chomanikidzwa chiite donation kuti pave neworkshop teachers for ed taonawo zvakare matambudziko ataiona mamwe ekuabhuswa kweproperty property yezvikoro rona mabhazi achitakura vanhu kuenda kumarali tichiona kumuna kuchitema kuchipinge chipropati yechikoro ichiabhuswa pachilonjwa makampeini erimwe bato tichiona kwachirumbunda kuchinorumba kuzaka pachinorumba kuzaka vanhu masvosve evanhu achiungana achishandisa infrastructure kusvika yaparara zvara zvikoro zvaane tsvina isinga so kuabhuswa kwepropati ikoko kwaka kuchiitwa zvakanyanya muzvikoro tichizotarisawozve imwe dambudziko ranga richiitika nderevanhu vari kushishidzirwa nenyaya dzeviolence vanga vari makukuma akati wandei toona vamwe vakatoita mavictims eviolence so zvese izvi ndezvimwewo zvatazowana muzvikoro zvanga zvichiitika zvaita kuti kudzidza kwevana kunge kuchidzokera kumashure zvakanyanya
imi sesangano rinomirira varayiridzi ndezvipi zvamuri kuita pamusoro penyaya iyi
patakaona zvese izvi tine gwaro gadzira recommunity peace model tichitarisa mucommunity mega mega maamuchiitika izvi kuti ndezvipi zvavainazvo zvinogona kudzivirira kuti zvinhu zvakadai zvisaitike kumberi uko ndeapi maweakness ari kuita kuti zvinhu izvi zvirambe zvichiitika tichiona kuti tingavhare sei maweakness aripo totsengana sei kwavakasimbira kuti kwakasimba kukuvhare mhirizhonga isaitike saka community peace model yatagadzira ichange zvakare ichizoparurwa tinotarisira kuti pavhiki rinoteera tichizoidistributa mumacommunities tisingangodzivirire mhirizhonga nekumaviolations panguva yeelection ino asi pamaelections mamwe ose anozoteera zvavo
mutungamiri weamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunhare kuharare nestudio 7 hatina kukwanisa kubata mutauriri wedzidzo yeprimary and secondary vataungana ndoro asi bazi rezvedzidzo rinogara richiti zvinhu zvose muzvikoro zvakarongeka uye zvimire zvakanaka nhasi bato rinopikisa remdc riri kuita musangano mukuru wenational council kuzeya mamiriro akaita zvinhu uye kukurukura pamusoro pekuti bato iri rokwikudza here musarudzo kana kurega mutauriri wemutungamiri wemdc valoid damba vanoti pane zvinhu zvizhinji zvisati zvagadziriswa kubva pabudiswa gwaro rezvekuganurwa kwematunhu achashandiswa pasarudzo nezvimwe bato remdc rinoti sarudzo dzakatosviba kare naizvozvo bato ravo richatarisisa zvose izvi vachiti vachatizivisa zvinenge zvabuda mumusangano uyu ngatinzwei hurukuro yaitwa pakati pavadamba nablessing zulu westudio 7
Musangano uripo nasi musangano wekuti munoziva kuti musangano weMDC une organ yenzi National Council inova ndeye Supreme Decision Making Body in between Congress. So musangano wanhasi uri kutarisa review of the electoral processes kubva pakatanga delimitation report kusvika pari nhasi. Pane zvizhinji zvaitika pakati ipapo zvinofanira kudiscuswa neparty kuti tiite zvisungo zvekutienda mberi sei. Saka tiri kuti isu review and then way forward.
Kana muchiti muri kupenengura kana kuti review iyi zvinoreva here kuti munogona kutarisa nyaya dzekuti muenderera mberi nesarudzo kana kuti kwete zvinenge zvichifamba sei?
Ya, zvingangodari kuti dare richakanza zvese zvakakodzera kuti tienderere mberi kana kuti tisaenderere mberi nekuti ndofunga mukuzvionemi kuti delimitation report chekutanga takaendesa kudare but yakatorwa nenzira isiriyo but tiri kunga makuona izvozvo kuti vana vezimbabwe vanhu vazhinji vakuenda kumatare zvanonoka zvakare kuti izvo maballot papers aprintwe but ndizvo nyaya dzakanga takataura mumaadvocacy edu. Chepiri, European Union yenge yakapa mari 3 million yekuti tivatraine mapolling agent nekubhadhara mapolling agent inosvika pa £3 million pa £3 million kuti dare pati yega yega ZANU-PF MDC kusiva kwachipiwa 1 million but ZANU-PF yakazobva yaramba nekuti haisi kuda kuti sarudzo dzinge dzichiongororwa nemapolling agent anezenge achiendesa mareports kune marespective political party yavo. Ivo vari kushandisa mukana wekuti vanenge vaine state results saka tinoona kuti sarudzo dzakatosvipa. Saka taona chechitatu muri kuona zvakare inini kuti izvo dare yakaMDC yakarambirwa 87 maMP ayo at the same time TCC yakabvumidzirwa maMP ayo panyaya isina nedu. Asi nhasi mukazvikora zvakare maproportional representation MP dzekubhulawayo arambirwa nedare on the same basis akarambirwa edu asi vamwe vachibvumirwa. Saka mutemo hausi kuteedzwa saka dare redu reNational Council rina kugara pasi chiongorora kuti izvi zvinhu zvichiitika nekuti pane interference mujudiciary mutemo hausi kuteedzerwa election vanhu vari kuenda kumakoti mabalot haasi aprintwa time yapfuura uchino kuti election yato kunze kwemutemo wezimbabwe. Zvinova zvinhu zvatakagara takataura navamunhu vakare chikanzi chekutya election asi nemuta vane vezimbabwe vakutanga kuzviona kuti election takapirwa kare kare saka zvaakuti National Council kuti idecide kuti way forward ndeipi.
Asika ZANU PF iri kuti haipindire mune zvinoitwa nematare zvimwe chete izvo zviri kutaurwawo negurukota rezvemitemo vaziyambiziyambi vachiti kukundikana kwenyu kumatare hakunei nezvematongerwo enyika asi magweta enyu ndo akatadza kubata nyaya zvakanaka.
Ndine hurembo kutaura kuri kuti vaziyambi nekuti vanotaura asi zvinoitika behind the system nekuti anozviziva kuti judicial capture yagara irimo muno munyika. Ndinofunga munoziva imini kuti pakanga painawo chief justice Garbage akabviswa navamuzienda naripota yo akabviswa achibvizvo atadza kutonga nyaya dzemawhite commercial farmers. Majaji mazhinji abviswa munyika muno masinyaya dzavo hasi kuongororwa. Haiwanda kuti vemidia munenge muri pi majaji paari kuharaswa achibviswa nenyaya dzisina kotsira maturo. Saka ZANU-PF inotaura bedzi kuti hatipindiri asi vachipitira behind the scene. Saka ndine hurombo kuti ipropaganda vaari kutaura asi zvavanenge vachiyava vachiita kumashure tiri kutinozva ndo zvaari kuita.
Mutauriri wemutungamiri weMDC vaLloyd Damba vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Bato reZANU-PF negurukota rezvemutemo vanogara vachiramba kuti vanopindira pane zvinoitika kumatare vachiti matare akazvimirira. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. MuNewsday vanoona nezvekufambidzana neveruzhinji kumuzinda weAmerica muZimbabwe, amai Rebecca Archer Napier, vanoti Zimbabwe haina mitemo yakakwana inoita kuti vanochera zvicherwa vemuZimbabwe vave vakachengetedzwa kubva kune avo vanoda kuvabira, izvo zvinokonzera kuti vatadze kuwana zvavanofanira kuwana mubasa ravanoita muzvicherwa. MuNewsday makare, hurumende inoudza varayiridzi vasina mabasa kuti vatangewo zvikoro zvavo sezvo hurumende isingakwanisi kupa mabasa kuvarayiridzi vose. Izvi zvakataurwa nemutevedzeri wegurukota rezvedzidzo vaRaymond Machingura. Bato reZANU-PF rakapa mubayiro kuna Bobby Makaza, murume akaregererwa akabudiswa mujeri mushure mekutongerwa kugara mujeri kwemakore 16 awanikwa aine mhosva yokubata chibharo mwana ane makore 10. Makaza akapiwa imba nemari semubairo wekutanga kushedzera slogan inoti ED Huchi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sasa makadi zvenyu ndotenda nemashuvu atavana mugoma juno chenjavo V4H Foundation mashuvu akanaka nechirongwa chavari kuita, asi ndaunyatsobudisa pachena kuti vanhu vari kuita mirizhonga mirizhonga yoshandiswa kuvanhu vechidiki especially vebato reZambia vari kutuma nevakuru uye mumapato mavo. Tisati kana munangagwa achingomira pachikuva vachiti hatisi kuda maviolence hatisi kuda violence tototi ndo zviri kuitwa vamwe kuna vamwe vatotuma vadikiva kuti endai moita mirizhonga. Saka totokurudzira mukoma John nao kuti taurai nyangwe nevamwe vakuru especially vebato reratutano izvavo kuti vasashandise vadikiba. Vasashandise vadiki, vadiki havana simba kana vasingatumwe nevakuru. Vakuru ndivo vanotuma vadiki, saka kureva kuti vakuru vatorimo mumhirishonga asi vakawanda.
Maskera sepa Studio 7 pano tinofarira nhau dzamunotipa isusu zvakaita sesedi isusu tinotoona sekuti sisi yadowina, asi vanhu vasafarise because hapana chinhu chinoitika panze pemunamato. Vanhu vanofanira kutanga kunamata kutanga vasikamhanyi nekuva nenyika because kana ukasanamata Mwari akasatungamirira futi ipapo hapana tanyaya ipapo because zvozoti kana tichinge tamhanyira kuwina kuya kwaMwari otibatsira towina, vanhu vanenge vakarasa musomati vanenge vasikacharemekedzi Zimbabwe vanenge vaakungoita makrime asikaperi havasi pakamboiwana kaifreedom munyika muya kubva pakawina vana Mugabe vaingodzinyirwa vanhu. Saka izvezvi kana ichinge yawina CC vanhu vachatanga kuita madira aGeorgina zvira zvokuti unotovata murodhi kuti motokari nyange chiya ngairitsike because anonge afarisa havasi vakamboona independence. Saka ngatinamate Mwari kuti tinge tamwina nyika veCC toudza vanhu zvokuita asi vechidzibata futi totoziva here kuti nowina Mwari anotungamira kuti tiwine tofanira kuti towina because zvakaita zvinhu muzimbabwe muyama hazvingamboiti kuti asawina chamisa zvinonga tori mashura chaivo. Saka Mwari vanotipa kuwina asi tizvibate neminamato tiite zvinodiwa naMwari tange ndatenda.
Pastudio 7 pastudio 7 apo ndipo vabhi masera sevashamarare nevateereri venhesenyuro. Ndiri kurwadziwa nezvakaitika Glenn V7. Saka ndozvaitaurwa here zviya kuti triple seat chaitswanya seinda iye mutungamiriri chaiye chaiye akachenjera angataura here kuti hatisi kuda kuti nyika ine itongwe neumwe munhu kana zvokuti anotaura kuti masimba anochinjanwa hausati huri ushekawo unyari ushe chaiwo chaiwo hunochinjanwa nezimba zvaakita munangagwa haachadi kubvira pachigaro. Ndosaka chifumo tumwe tumapati tumwe twakadaro darotwo vakaita saana fasi oraitiko zvinochitaurira zvauri kuda kuitira vanhu kana wavhoterwa vauri kuchemera kuti vakuvhoterei vavo iye Mwari achakupe shamhu nemayunifomu awakumbopfeka emapostori eses zvigure zviriko chiindo kuzvigure unopedzisira nokuzvigure waakuti nyadzisa munangagwa ine
pastudio 7 apo pakadii timbotaura nyaya yezimbabwe iyi nyaya yekumusha inogumbura inoita kuti vanhu vavhurike pfungwa. Handifunge kuti mukora ana youth chai chaungatumwa nezanupf uchiona vamwe vakomana zera rako richitaura kuti ngatichinjei government ripo yezanupf iyo timbopinza vanelson chamisa. Handione munhu ane pfungwa dzakakwana chaizvo chaizvo ungazviita izvi wopara mhosva wonoponda munhu mhosva iyoyo munhu wawaponda iyi ngozi inoenda kumusha kwenyu haisi kwemboenda kana kumusha wamunhu akutuma. Vakomana enda makaendeswa kuchikoro nevabereki. Saka imimi mayouth yezanupf hamusi kumborwadziwa here kana muchiona zvinhu zvinoitika kuzimbabwe zvokuti vabereki venyu vakakuendesai kuchikoro makadzidza makapasa but still muri kungodhomiwa nemadhara ane 4 years wokudhoma iwewe asi kune mumwe munhu anenge achitaura kuti ngatiitei shanduko muzimbabwe wakaita sapresident Nelson Chamisa but imimi hamusi kumbozviona sei vakomana vezanupf changamukai mani vakomana.
Ndiani nhaye vakomana akazombotizwa mumusha nekuti mapinda nyoka yaiti tongwe nezanupf ndo vakarwira nyika yacho saka togodii zvino ini kana mati maakutambudzika zvisingaite murimo mujube kupretoria tichinzwa kuchitaura kusene kwaakuita muchoti yeuyo uyai kumbapo kuzipedze muone kuti zvinofamba sei kuno vanhu vaenda vamwe vari kutorarama zvakatonakanaka muri kuno muchikochema vari munhamo imomo munhamo vachizvishandira vachishandisa matarenda shandisai matarenda kusatiza kana muzvaoma uyai vakomana uyai tikuone patiunepiri kana makashinga kana muri vanhu vanga vakarejesta uyai tizvionetesa
mamukasei pastudio 7 makadii mose vashandi vestudio 7 tichiti matriplec makadii zimbabwe yose tisanyengedza nezanupf ichiti hatishandi nemakoti nenyaya yekubhulawayo nyaya zhinji dzavo dzezanupf hapana dzinotongwa na George Kala variyo vanopedza gore vari mujeri asina mhosva asingatongwi ndo nyaya dzatoona dzepolitics idzodzo nhasi vava kuti hatishandi nemajeri nenyaya yekubhulawayo yavakangonyarawo kuti vasaonyanya kuonekwa nemaobservers varimwa tisanyengedzwa nevezanupf ndo vari kushanda mumakoti vavo mwari akavanyadzisa tinotenda
studio 7 ndiri kutaura ndakatarisa panyaya iri kuitika kubhikita vatsigiri vezanupf vangarambe zvavo kuti havasi vanhu vezanupf asi vanhu vanofamba nezvemudhudhudhu itimhu refazi vakapa basa rokufamba vachiona zvinoitika munyika saka vasarambe ngavarege kufamba vachirova vanhu igo rutsigi rogotsvagwa nekurova vanhu here kana kuti gunodzidziswa vanhu zvekurova izvi zvabvepi izvi utanga hondo isati yako musadaroni ivo vanhu vezanupf rangai moga vanhu venyu musamirira mapurisa kana muchiti moda runyararo runyararo gwacho ruitei muchitora tevererai vanhu ivavo muvaongorore kana muchinyatsoziva kuti hamuna vanhu vamunotuma vaongororeiwo endai pakati penyaya yemapurisa hamubetseri mapurisa achona pane kuti mungoti tomirira mapurisa imi muchiziva
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sangano reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS inoti rinogona kupinza mauto awo muNiger kana mauto akakudubura hurumende akaramba akaomesa musoro. ECOWAS inoti inopa mauto awa kusvika musi wesvondo. Vanhu vatanhatu vanozikanwa kuti vafa uye vamwe vakuru vakuru havasi kuzivikanwa kwavari apo vanonunura vanhu vachishanda nesimba kubetsera vanhu vapindwa nenjodzi yemafashanu emvura mumatunhu maviri emuchina. Kushayikwa kwesimba remagetsi nguva dzose kunonzi kuri kukanganisa nyaya dzezvoupfumi muNigeria, izvo zvinonzi zviri kukonzera kuvhara kwezvimwe zvipatara. Mune dzimwe nzvimbo vanachiremba nanamukoti vanoshandisa makanduro namarambu zvokuita basa muchipatara. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chenhabvu chemadzimai ekuAmerica chakabudiswa mumutambo weWomen's World Cup nezuro. Zvikwata zveAmerica neSweden zvakatadza kugohwesa mukati menguva uye mukati menguva yakawedzerwa kana kuti extra time, izvo zvakakonzera kuti paitwe mapenalty. Apo Sweden yakazogohwesa zvibodzwa zvishanu ukuwo America ichigohwesa zvibodzwa zvina. Tabata muongorori wemutambo wenhabvu Brian Musekiwa kuti atiudze zvaakaona pamutambo uyu.
Mutambo uyu even niwakandirwadza because pandakaona game racho America yakaita everything, they did everything so that they win the game, but keeper weSweden airamba sekopinza vasvedish mugame akaseva kusingaiti keeper, I think akaseva about 11 myself. There were more than 30 attempts at goal America was under control. But unfortunately, they always say don't let the game get to the penalty to be decided. Take advantage of the situation while they are still playing. But unfortunately, Vaka tried everything that they could, but keeper was, it was a good day for that keeper. They are going to the next stage, which are the quarterfinals.
Saka, mutambo you may wanna murkupi.
Oh yeah, Panama and Jiboy at number Tatara Shadu, in all the place, Yeku Gates at Tech, Monon and Tokwa Kataona. Saka it's a place in Osangana Wanwajinji Yoko Africa, West Africa, Southern Africa like us, and East Africa from Kenya. Saka mutambo e place you know promoter my games via my tournaments. I think it's my World Cup.
Van Vanga waka zara hiriti tarisa. Zuno hitu kwa kana pachitambu wa never make my World Cup.
Yes, Vanga. Pa game real season in America. Vanga sina mwenye wakarabozo wato kwa na two the Maxen. Pa game real Netherlands ne South Africa. Vanga kati zare.
To tarisa wa ilo iwo mtambo we South Africa wacho maka uona ose?
Mtambo wa South Africa chandakaona with South Africa ya itaza kubreka defense yeneza. The star player wawo another captain wawo munu ane ane skill ane unyanji unabora but aisha ya someone anukasa kumutama akashaya mwana mfidja nima good party oro kumubo kuti atambe nila mwa wate saka wakani kwa kuti South Africa yagi wana kuti defender yo chapa shaka naka pa mid pati kuzo pezi kwa kumperi uko chini chai chakawa ningina chakawa chakawa kataza and also Netherlands mwakata kuwa wana matambe wa wanga wale very cool calculated they took their time wana very big and skilled they overwhelmed South Africa and it's mwishu nisakanya ku Vringa game on the south, just go out. It was sort of like a schoolboy era. Yeah, keep. Yet, I'm going to press. I'm going to equalize. Yeah, I'm going to show like Netherlands. Keep party. I can draw. Bora mumambure. I can say that. Kanya momenta. Yes, that's it.
Muongorori we mtambo we Navu, Brian Msekiwa, ari parunare ku Maryland, munomu America, na Blessing Zulu, we Studio 7. Sakafu laki juwe nekambu kake kakajita mkurumbira. Sezongu wedi ya pera tumbotelesa zwake zuri mnauza nasi. Rimwe sangano rinomira varairidzi nasi riri kuparura chirongwa zvakaoma kudaro chekukurudzira vanhu kuti vavhotere zvedzidzo. Nasi muvhuro National Executive Council yebato reMDC ichaita musangano mukuru wekuziya kuti bato iri rokwikwidza here musarudzo kana kuti kwete. Chikwata chenhabvu yemadzimai cheAmerica chinobudiswa neSweden mumakwikwi eWomen's World Cup. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.